Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wechina chivabvu 31/2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvichitasamhanire nepolitics kunoso kuti dheti iri rinenge raenda peropedza zvaro. Ndakatarisa kuti maparties edu mazhinji achiita maprimary elections vanga vakati vagadzirira zvichitasa kuti zeki yachona ndikuwanda haisati yava redi kuti ihare maelections.
Vanhu vopa pfungwa dzavo panyaya yezuva resarudzo.
Soku Glenview 1 Polyclinic neku 2 nekubudiro 1 kwacho kwese ndakashaya. Even the 6 kwa 15 last week ndopaifana kubayo manare 10 weeks kwa 15.
Mishonga yekurapisa vacheche kuti vasabatwe nezvirwere yonetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Zvatotaura zvido zvechokwadi nokuti hurumende yedu yomuno Zimbabwe payakapinda iyo kubvira muna November yakati iyo muchirungu we are open for business, kureva kuti tinofarira mabhizimisi anotangwa kuZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yorumbidza UNDP nekurudzira kwairi kuita kuti makambani kubva kunyika dzakabudirira auye kuzotanga kudyidzana nekuvambama mumakambani muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu munyika vane maonero akasiyana zvikuru pakutarwa kwa30 chikunguru sezuva rekuita sarudzo munyika, zvinova zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vamwe vataura nestudio 7 vanoti zuva iri rakurumidziswa sezvo mutemo waitendedza kuti sarudzo dziitwe chero mumwedzi wanyamavhuvhu. Asi vamwe vanotiwo zuva iri rakanaka nekuti pachine mwedzi miviri yekuti vanokwikwidzana vagadzirire nekutsvaga rutsigiro. Muzare Jini Mutandi, mumwe mugari wemasvingo ari mutsigiri webato reZANPF, anoti mutungamiri wenyika aita zvakanaka nekuita sarudzo pazuva iri.
Ndinoona kuti dheti iri rakanaka, president vagona nekuti vapa munhu wose mukana wekuti akambani akazvakakwana, uye zvese zvemaobservers akati akutouya, handiwonisa kuti panga pachine chinangwa chekuti dheti riswe kuri. Saka ndinoona kuti president Mnangagwa vagona kuti vanhu vachitokambeni navanhu vavhote vadzosegwe pachigaro. Kana vadyiwawo vanodhira nezviri pasi tine shuwa dzekuti vachadzokera pachigaro.
Asi vagodzi kuraone mugari wekwamucheke vanoti zuva iri raiswa pedyo sezvo mapato mazhinji asati anyatsopedza kusarudza vachavamiririra, uye zeki haisati yapedza kugadzirira sarudzo idzi.
Zvichitasamhanire nepolitics tinoona kuti dheti iri rinenge raenda peropedza zvaro. Ndakatarisa kuti maparties edu mazhinji achiita maprimary elections vanga vakati vagadzirira zvichitasa kuti zeki yachona ndikuwanda haisati yava redi kuti ihare maelections. Saka ndikuva kuti dheti iri rinenge ratikurumidzirwei kuisa peropedza.
Vamwewo vanoti mutungamiri wenyika akatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutembo nekudaro paisa sarudzo panofanira kutambirwa nemunhu wese. Sachigaro wesangano rinomirira zvido zvevatori venhau remisa Zimbabwe vagodhen maunganidze vanoti chakakosha ndechekuti mutemo watevedzerwa uye vanopinda musarudzo vanofanira kuchigadzirira.
Ndinoona kuti kana vachitevedzera mutemo hapana zvingachinjwa. Tingafara chaizvo na vachikwanisa kuonekwa vachiita zviri pamutemo ndizvo zvatingati zvakanaka, asi zvavaku nevanhu vari involved panyaya dzematongerwo enyika nemaelections vana zeki nevamatongerwo enyika mapolitical parties kuti vachiita yatinoti to put the house in order kuti vakwanise kukwana mudheti iroro rataurwa nemutungamiri wenyika.
Sachigaro MDCT inotungamirwa navanelson Chamisa mumasvingo vajames Gumbi vanoti musangano wavo wakagadzirira sarudzo chero dzikaitwa svondo rinouya nekudaro vanotambira zuva iri.
Isusu takagadzirira sarudzo dzange dzatotinonokera, saka chero dai dzanzi mangwana chaiwo tanga takatomirira.
Ukuwa utungamiri we ZANPF unoti wakagadzirira kupinda musarudzo pazuva ratarwa nemukuru wavo vachiti vanoona vachikunda musarudzo idzi. Sarudzo idzi gore rino dzichakwidzwa nemasangano akawanda anosanganisira mubatanidzo wavo MDC Alliance, ZANPF, Rainbow Coalition, CODE, National Patriotic Front nemamwe mapato mazhinji achangoburwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakadoma muvhuro chikunguru 30 sezuva rekuti Zimbabwe iite sarudzo dzemutungamiri wenyika matare eparamende uye makanzura. Sangano remagweta reveritas rinoti zvave kureva kuti musu uyu rinenge rave zuva rezororo kuti vanhu vakwanise kuenda kunovhota sezvinosungirwa nemutemo wesarudzo. Kana pakashaya munhu anowana mavhoti anosvika zvikamu zvishanu nerimwe kubva muzana kana kuti 50 plus 1 musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzechipiri pane vaviri vanenge vaine mavhoti akawanda dzinozodzokorwa zvakare musi wa 18 Gunyana kana kuti presidential election runoff. Nemusi wa 11 Chikunguru, madzishe kubva kumatunhu ose arotarisirwa kuti adome vachaenda kudare remadzishe munyika yose. Musi wa 18 Chikunguru, madzishe achasanganawo muHarare kuti adome mutungamiri wavo nemutedzeri wake avo vanobva vatora zvigaro zvemusenate vachimirira madzishe. Musi wa 1 Nyamavhuvhu, madzishe arotarisirwa kusangana zvakare kuti adome madzishe achaenda kudare resenate. Mutezeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti vanofara nemashoko emukuru weUnited Nations Development Program muZimbabwe vaBishop Parajuli ekuti makambani makuru kubva kunyika dzakabudirira anofanira kuenda kunotanga mabhizimisi muZimbabwe kwete kuti nyika dzavo dzingoramba dzichipa Zimbabwe rubatsiro. VaParajuli vakataura mashoko aya vari kumuzinda weUnited Nations kuNew York vachiti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika uye kuita sarudzo dzakachena. Mukuziya nyaya iyi tabata vaJokonya.
Zvaratidza kuti munhu anoziva Zimbabwe ende anoifarira ende anoona zvirimo nezvinodiwa kuitwa. Zvandifadza izvono kuti ich ndo zvakatikoshera zvikuru kuti tetawana yatioti investment ichiiswa muZimbabwe. And the particular investment inoita iyo kuti zvatinochera pasi zvigadzirwe muno munyika medu. Kuti tirege kuramba tichingova nyika inonokumbira aid kana kuti inomirira yatioti muchirungu mahandouts kana kungopuwawo support nevamwe nekuti vakunzira nyasha. Handizvo zvatinoda. Saka zvatotaura zvino ndezvechokwadi nokuti hurumende yedu yomuno Zimbabwe payakapinda iyo kubvira muna November yakati iyo muchirungu we are open for business, kureva kuti tinofarira mabhizimisi anotangwa muZimbabwe, vanhu vanoyauzira mabhizimisi muZimbabwe. Saka zvaari kutotaura izvi zvakakosha ende zvatsinhira zvatiutaurwa napuresident vedu vamunangagwa kuti muZimbabwe ngavaitwe mabhizinesi. Kana nyika ikange yaita mabhizinesi aya anogadza imomo wekumanufacture wekuchera zvicherwa zvirimo zvipera, zvoreva kuti nyika yedu tavo inenge yasimba, haizomiri kuita kunokumbira zvevamwe, inotozova mupi wezve kune dzimwewo nyika dzisina zvadzinazvo kana kuti dzisinawo kupuwa upfumi sezvatiinazvo muZimbabwe. Nokuti izvozvo muZimbabwe takakomborerwa takapuwa upfumi, tozvikurudzira izvozvo. Mukuru weUN wamataura resident reserve weZimbabwe wagona ende wagonesa, toda kuzvikudzirira izvo. Tine nyika dzepasi rodzi dzazvinzwa dzikatevedzera zviri kuitwa, nokuti hapana yatoti muchirungu havisina risiki kuti munhu auye neupfumi hwake muZimbabwe achiinvesta, yakapera risiki iyoyo.
Izvi zvamukati zvachinja apa kana muchiti hapana chingape kuti munhu atye kuuya kuzouchika upfumi muZimbabwe?
Chatakakoshesa chikuru, hurumende tsvai yakatanga muna November ichipinda yakapfudza mutemo uyawo weindigenization yawanga uripo, waiti iwo pachawo iori investor unofanira kutora 51% ofaukuinvesta namaZimbabwe chero vasina mari. And hapana zvazvakabudisa nokuti maZimbabwe acho mari yacho havana yekuti vainvesti yakadaro. Saka izvozvo zvakaratidza kuti vane chindangwa ichocho. Kechipiri, vakaenza kutaurisa kuti even mafarmers atakatorera minda
chero baka vati bila minda nyika yetu minda yedu isu zvavaka vaisa pamafarms kuvaka dzimba dzavo nekuita zvavavaita improvement tichavadzorera mari dzavo nenguva kwedza kuti munhu ari pauchokwadi anoradza kuti ini ndoda kuita zvunhu zvinobvumidzwa nenyika repasiros kechitatu hurumende yaradza iyo pachayo kuti inotarisa mitemo yayakaisa munyika ichiikudza nekuiremekedza. In other words, havasi vanongouya vachikuti mangwana zvatakaisa pamutemo tachinja. Saka izvo zvikuru zvinoita kuti munhu wese anenge aiuzeriea unoziva kuti zvinhu zvandakaisa mari yangu yandaisa munyika umu yakachengetedzeka. Kana ndoda kuibudisa ndobudisa hapasho ndiremere. So ndingakuti pada izvo uyezve nyaya yemaelections ari kuuya mukuru wedu mupresident vedu vabuda ngavha vanyatsa kutaura pamusoro kuti isu tiri kuzoda free fair elections and credible kureva kuti tinoda maelections asina kana chakambosviba mukati mazvo hatidi vanhu vanorwisana hatidi vanhu vanosuda vanhu kuti vanovhota vanhu ngavavuye voga namafarira avo nokuda kuti ndiyani vatinoda. And pane statement futi yakabuda manje yakabudiswa na vice president vedu vamuhadhi vachitaura kuti ivo kana ZANU-PF ikaruza tine pamunhu unenge ahwina simba ende tamirira hatida zvotinetsa izvozvo zvinotipa kana ndini seinvestor wemuno muZimbabwe zvinondipa kunzwa manyawi kuti ndiri kutongwa navanhu vane chido vanoziva kuti kutonga maservants evanhu vakavaisa musimba.
Mutedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Boka reCatholic Commission for Justice and Peace kana kuti CCJP rakaparura chirongwa chekudzidzisa vanhu zvikuru vekumaruwa mudunhu reManicaland nezvekuderedza nyaya yemhirizhonga munguva yesarudzo. Mutori wedu nhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzokwira zvakanyanya panguva ino zvikuru sei zuva resarudzo ratarwa kudai. Misha mizhinji vanozivikanwa kuti vatsigire vemapato anopikisa hurumende vaisangana netsaona yokupisirwa dzimba, kurwiswa vachikuvadzwa kana kurayiwa, vamwe vachipambwa kana kubhinywa. Sangano reCCJP kuno kuManicaland riri kushanda mukupadzidziso kuvanhu kuti vave vamiriri verunyararo nguva dzose. Vapaida Moyo Bindura vanoshanda nesangano reCCJP kudunhu rino reManicaland. Vabindura vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevamwe vagari vekwaMutare vakakurudzira kuti kutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika kusapatsanure vanhu kana kuvaita vavengi.
So by letter day, I see very short. By letter day, when I show an answer, two parents in a time, that is no water for Yara. They want to from Mosul of Tara Laksa. Zimbo is a civil stage election in Kota Kamam. He managed to post election. Second, 5 years in the Joga, director councillor, director member of parliament, director of the village. It's your right and responsibility to engage this country of Israel, to engage this man of Israel, to engage president, to engage ministers.
Vabindura vakati vakanangana zvakanyanya nevanhu vanogara kumaruwa sezvo nguva zhinji vachisarira mudzidziso dzine chekuita nezvesarudzo uye mhirizhonga inowandira ikoko zvakare. Vakati vamiriri verunyararo vavari kushanda navo mudzidziso dzavo vanosungirwawo kufambisa shoko rekuti vanhu vagare sehama nehama pasina kurwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika kana sarudzo. Valuis Fungai Kashiri, mumwe vakadzidziswa kuve vamiriri verunyararo panguva yesarudzo. Vakashiri vakati vabata nyaya yekuti vagari vaite mhuri imwe chete nguva dzose.
Zvinhu zvatadzidza nhasi mapeace ambassadors tadzidziswa kuti tive chinhu chimwe chete. Mhirizhonga hapana kwainotiendesa. Tadzidziswa zvekuti zvinhu zvega zvega zvinopera nedialogue.
Vaevason Chikwata, mumwe mugari weMamutare akapinda paworkshop yeCCJP yedzidziso yerunyararo.
Tinini sePeace Ambassador muzvara nhasi ndaona kuti nezvakachitwa neBRV zvazvia zveregistration and what tadzidziswa kuti it's your right kuti unofanira kungochenda kunovhotera whichever candidate unonga uchifarira.
sangano reCCJP rakaumbwa mugore ra1972 nemabishop echurch yeRoman Catholic rikavabatsira zvakare pakuvapo kwenhaurirano dzakaunza rusununguko uye nepakazowanikwa kuzvitonga kuzere. Sangano iri rinowanikwa kumatunhu masere emunyika umo rinoshanda mune zverunyararo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mishonga yekurapisa vana vadiki kuti vasabatwe nezvirwere zvinobata vana vacheche inonzi yave kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende, izvo zvave kupa kuti vana vacheche vashaye vane vana vacheche vashaye zvokuita navo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vabereki vane vana vacheche vanoti vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemishonga muzvipatara inoshandiswa mukudzivirira zvirwere zvinobata vana vacheche zvakaita semabayo, manyoka, metamakumbo, chikosoro negwirikwiti. Mumwe mugari wekubudiriro, amai Masiya Ndambakuwa, vanoti vave nemazuva vachienda kuchipatara kuti vanobayisa mwana wavo uyo asvitsa masvondo gumi. Amai Ndambakuwa vanoti mishonga iri kushayikwa inosanganisira pentavalent, pneumococcal pamwe nerotavirus uye mushonga weoral polio vaccine wekudzivirira chirwere chemheta makumbo.
Ndakasunungukira kubudiriro hwani ndokwandinoenda kukliniki, kubudiriro hwani oro else kuglenview. So kuglenview one polyclinic neku two nekubudiriro hwani kwacho kwese ndakashaya even re66 kwa15. Last week ndopaifanira kubayirwa mwana re10 weeks kwakusina re6 weeks nere10 weeks zvacho. Even this week yacho pandakaenda nezuro hakuna ndazvitombozoti rinouya rini, kana ratozouya tozokuudzai muzvitangongobaisa ipapo pacho mune muchingopota muchingochekawo.
Amai Ndambakuwa vanoti vanzwa nekutenderera muzvipatara asi vachisvika vachiwana dzamira nemhuru.
Kutenderera tasebenzi saiva vapa ndiri kutombofunga kuti mangwana dai ndikaona mari yekombi ndotomboenda kana kuiFood ndinobvunza kana kuti ndotombobvunzawo vamwe pamawhatsapp kuti kuiFood wakamira sei. Kana ndashaya ipapo ndazvaida kuti angawanzwa kuti kugomo ririko here jekiseni racho kana ririko otomukira usiku hutema chaiwo kubata kiu.
Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 yakaburitsa pachena kuti zvimwe zvipatara zvinenge zvine mimwe yemishonga iyi asi inenge isina kukwana yose zviri kukonzera kuti vana vadzoserwe kudzimba vasina kubayiwa, sezvo vana chiremba vachiti mishonga iyi inofanira kubayiwa panguva imwe chete. Mugari wekuAvonlea amai Sonia Mapeture vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachazobatira zvimwe zvirwere sezvo vasina kubayiwa mishonga inodzivirira kubatira zvirwere izvi.
Kutyira vana vedu kuti vanozobatira zvimwe zvirwere nekuti zvakafanana neBCG first conduct jekiseni rinobayiwa mwana achangobva mukuzvarwa rinodzivirira tuberculosis. Mwana akasari baiwa akaenda pane vanhu vakawanda zviya zviya anobatira chirwere ichocho nekuti chirwere chinofamba mumhepo ende zvinomba zvarema kuti azorapwa zvinenge zvakunetsa than mwana akavaccinatwa.
Zvichakadai gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti nyika ine mishonga yakakwana asi dambudziko ringangove pakutakurwa kwemishonga iyi kuenda kuzvipatara nekumakirinika paine nguva.
Vaccine yepolio iriko, it means that there's a challenge somewhere in distribution, so we'll check nondocheka kuona kuti chii chiri kuitika ipapo, but tinofanira kunge tine enough vaccine.
Mishonga yekudzivirira kuti vana vasabatwe nezvirwere inopiwa pachena nehurumende. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani yehurumende inoona nezvekuchengetwa kwemishonga yeNatfarm kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kunyanyonetsa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinoti riri kushushikana zvikuru nedambudziko revana vanoburitswa munyika zvisiri pamutemo, dzimwe nguva vachiita zvekumbunyikidzwa kana kuti child trafficking. Sangano iri rinoti kunyangwe hazvo vana vekuZimbabwe vainge vabatwa mambure emutemo wekuSouth Africa vachinzi vainge vari munyika izviri pamutemo vakasunungurwa, dambudziko revana vanoenda kunze kwenyika vasina mapepa richiri kuvatemesa musoro. bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Department of Social Welfare muSouth Africa rinoti vana vasere vari pakati pemakore maviri negumi nemana vakadzoserwa kuZimbabwe nemapurisa ekuRustenburg mushure mekuchengetedzwa kubva gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaxim Murungweni.
Hongu iri dambudziko ratikusangana naro especially muno munharanda yeSouthern Africa tisanganisira nyika yedu yeZimbabwe. Panoonekwa kuti vana vakawanda vanenge vachitorwa vachiendwa navo kuSouth Africa iyo yatinoti ndiyo destination country. Isi Zimbabwe tiri dzimwe nyika kunova inonzi supply country kunobva vana vachiendeswa kuSouth Africa. Izvi zvinoitika muzvikamu zviviri. Yekutanga yatinoti trafficking ndoiya inoti vana vanovimbiswa kuti uyai ndakuwanirai basa nemunhu wavasingazivi kana vasvika ikoko vozotangisa kushandiswa kuita mabasa akasiyana siyana siyo anenge kuti vanozoshandiswa kuita kuti basa rechipfambi kana kushandiswa kuita zveumbavha. Zvimwe zvechipiri zvinoitika ndezvekuti pane vabereki vedu vemuZimbabwe. Izvi zvinonyanya itika pane vabereki vanobva kunharaunda yedu yekumatebheleni South. Avo vabereki vakaenda kuSouth Africa vasina mapepa asi vanenge vasiya vana kunoku. Saka vanenge vakuda kuti vana vavo vave vazovajoina ikoko. Saka zvavanoita ndezvekuti vanobhadhara munhu watinowana kuti vana malaicha kuti vauye nevana vavo kuSouth Africa. Iyi ndiyo yatinoti smuggling, inenge yakunzi child smuggling.
Vana ava vanenge vachinzi vakamira papi pamutemo kana vachinge vabatwa nemapurisa?
Yes, pamutemo wenyika neimwe inoti kana munhu wapinda munyika zvisiri pamutemo waita yatinoti border jumping usina magwara akakwana inova iyo iri passport. The moment yaunosvika kunyika iyo usina mapepa iwayo kana vari vana vari pasi pemakore 18 nyika iyoyo seipapa hurumende kusouth africa nai vanobva tonzi vari mumaoko yehurumende yesouth africa nekuti havana maidentification yekuratidza kuti vanobva kupi. Saka inenge yaresponsibility yesouth african government kuti vaona kuti vana vavo vachengetedze. Saka hurumende yesouth africa ndiyo inenge ichifanira kuzotsvaga kuti vana vavo vabva kupi.
Ko iwo masangano anorwira kodzero dzevana nekumiririra uraramo hwevana hwakanaka serenyu kudai zvii zvimwe zvavanoita kuedza kubatsiridza kuti matambudziko akadai aganhurwe?
Izvozvo pane yatinoti kusadak protocol migration. So paZimbabwe neSouth Africa neBotswana pane chibvumirano chiripo chakaitwa nemasangano akazvimira oga nechibatsirwa neInternational Organization of Migration nonzi IOM nehurumende izvozvo. Tinotosangana after every 4 months tichitarisa kuti chii chingaita kuti tibatsire vanhu kudzivisa vanhu. Saka one of these issues zvinoita ndezvekudzidzisa vanhu kuti kana vanhu vachifamba ngavafambe vane magwaro akanaka. Toti zvaitika kuti vana vafamba vasina magwaro akanaka ndezvekuti vanotobva tavapa yatinoti place of safety kuva nzvimbo yekugara kuti vana vangowanikwa chete kuSouth Africa. South Africa yakufanira kuvatora vaendesa kunzvimbo kunochengetwa vana kuti vana vasaenda kumastreets. Kana vachengetwa vakutanga vaku taura nesimasangano akazvimirira kuti tibatsirane kuti titsvage vana vanobva kupi nekuvapa chikafu zvese.
Mubvunzo wangu zvangu wekupedzisira, mazera ari kuwanza kuwanikwa achipindana netsaona idzodzi ndeapi?
Mazera acho akatisiyanei asi vakanyanya ndevava vechidiki vanenge atinozoti vana vemuZimbabwe vakawanda vacho vari kutadza kuenda kuzvikoro especially vachangopedza grade 7. Ongoro yataita tiri pabhodhi nekuti vana vacho vanenge vakuendawo vamwe vanenge vachinda vachida kunotsvagawo basa mabasa kuSouth Africa ikoko. Vamwe vanenge vakuteerawo mavabereki vakaenda ikoko nekuti kunoku vanenge vasingakwanisi kuendawo chikoro. Ende kwozoita vamwe vana vadiki chaivo vane ma1 year ma2 years vanenge vachiendeswa futi kuSouth Africa ikoko vachino kuti vasangane vabereki vavo nekuti vabereki vanenge vasina kuvatorisa madocuments nekuti mune challenge yemabirth certificate.
Vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaxim Murungweni vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chasangana nedambudziko panguva yachatarisana nerwendo rwekuenda kuSouth Africa kunodzivirira mukombe wacho weCOSAFA Castle Cup. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Motambi mabelas nakamba weClub Brugge kuBelgium abuda mukamba mushure mekunge chiremba wechikwata chemaWarriors Dr. Somani Mudariki vamuongorora ndokuona kuti haasi kukwanisa kutamba makundano aya nemhaka yekukuvara. Pamusoro pekuda kupa Zimbabwe mukombe uyu kechitanhatu, murairidzi weMaWarriors Sande Chidzambwa ari kuda kushandisa makwikwi aya kuvaka chikwata chake chemakundano e2019 Africa Cup of Nations, zvekuti kusavepo kwanakamba idambudziko guru. Pamusoro pezvo hazvisi pachena kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona vachasvika here paine nguva mushure mekutadza kusvika muHarare sezvaitarisirwa nezuro. Izvi zvauya zvekare mushure mekubuda kwakaita Tendai Darikwa Maclay Bon nakundai Benyu muchikwata ichi nemhaka yekusavere mapasipoti emuZimbabwe. Achidzambwa ari kufara kuti achawana nguva yekuongorora Alec Mudemu uyo anotambira CFEN Druids yekuWales uyo ari mukamba uyezve aine magwaro ekufambisa emuZimbabwe. Vamwe vatambi vese vakadaidzwa kusanganisira Ovid Garuru uyo akapano bata basa raCaptain pasina musonana nakamba, talent chawapiwa George Chikova, Marshall Munetsi, Evans Rusike, Ronald Pumbidzai na Ed Mosbanda ava vanotambira kuSouth Africa vari mubishi regadziriro yemakundano ekosapa aya. Vanotambira zvikwata zvemuno Terence Jukamanja, Donovan Bernard na Libert Chakuruma vengezi Platinum Stars na James Mukombwe na Kelvin Moyo VFC Platinum vachambokanganwa zvikasu Laga Premier Soccer League nekuisa pfungwa dzavo nesimba rese kumaWarriors. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vachaitas Goya vanoti nemaziviro avanoita Chidzambwa mukombe weCOSAFA Cup anonotora zvekare.
Nemaziviro anoita Sandre Chidzambwa anotora mukombe neexperience yaanayo.
Muteveri wechikwata cheCapes United vashingira imiti vanoti chikwata chemaWarriors ichi chakasimba zvekuti mukombe uyu unodzoka zvekare muZimbabwe.
Mukombe unonzi kusava mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Chidzambwa ari kutarisira kuve murairidzi wekutanga munhoroondo yemakundano aya kutora mukombe weCOSAFA kanokwana kana. Chidzambwa akatora mukombe uyu katatu muna 2003, 2009 na 2017, mukombe mumwe chete pamberi paShakes Mashaba weSouth Africa uyo ane mikombe miviri. MaWarriors ari kusimuka mangwana masikati kuenda kuSouth Africa uko vachatamba mutambo wavo kutanga nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare, vanhu vopa pfungwa dzakasiyana pazuva ratarwa resarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya maoko aChris Gande munhau dzeIsindebele.